represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu 22 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vanofa neCOVID-19 muZimbabwe, uye vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevapfumbamwe 2689 vanobatwa nechirwere ichi. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti rine zvunhu zvose zvarakanga richida kupa kuvagari vepamusha unochengeterwa Harawa, uye richavapa zvipo zvekisimisi izvi. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana kana kuti Unity Day. Mhando yeCOVID-19 yeOmicron yanetsa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezviuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi masere navapfumbamwe 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 4819. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere 197,768. Kusvika pakupera kwazuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemakumi maviri nevatanhatu 4,069,026. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti rine zvunhu zvose zvarakanga richida kupa kuvagari vepamusha unochengeterwa Harawa kuHighfields. Nemusi wemuvhuro, mapurisa emuHarare akange akapakata zvombo akavhiringidza urongwa hwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa wekupa chikafu kune vakwegura nevakaremara. Urongwa uhu wakange huchiitirwa paZimbabwe Grounds kuHighfield. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vakwegura ava vachapiwa zvipo zvavo zvekisimisi izvi, vachiti nguva ino haisi yekutukana nekurwisana asi yekuti vanhu vabatane vachifara nekuchengetana. Muzvare Mahere vati bato reZANU-PF rinotya kuona mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari mukati mevanhu, vachiti izvi hazvifaniri kukonesa mabasa ekubatsira vakwegura vedu.
se MDC Alliance hatisi kufara uye tukukatyamadzwa nezvakaitwa nemapurisa eRiot School Highfields kuZimbabwe Hall. Vanhu vangu vakaungana vakamirira President Chamisa. Kwangu kune President Chamisa sezvavanoita makore ese vangu vaunganidza vanhu venharaunda muHarare kuti vavape maChristmas gifts, zvipo zvavo zveChristmas nemahamper, chikafu.
Makanga muchisungirwa kudza mapurisa here pamusoro pechirongwa ichi?
Zvese zvangu zvakarongwa zvakaitwa pamutemo. Mapurisa angaudzwa in advance, asi tinoshamiswa isusu kuti mapurisa akazouya achidzingirira vanhu pavangu vakaungana ipapo.
Saka CMDC Alliance munoti nezvakaitwa izvi?
Isusu CMDC Alliance tinotaura isusu kuti ZANU PF iri kutya President Nelson Chamisa, iri kutya kuti President Nelson Chamisa vachasangana nevanhu kana vakasangana nevanhu vanhu vanozovafarira, and uye zvichazoratidzika kuti support yavo yakakura.
Advocate Mayere, munoti kumapurisa kana kuhurumende pamusoro pezvavakaita?
Chatinokumbira isusu kuti aiwa, nguva ino yeChristmas inguva yekuti vanhu vafare. Ranga riri gore rakaoma chose, saka vanhu kana vachipiwa mukana wekuti vawane chikafu ngavatenderwe nehurumende. Haisi mhosva kana kuti hachisichinje kuti mapurisa angaonekwa achikanganisa. Isusu chichemo chedu ndechekuti tirikuda nyika kuti ive nyika inotongwa murunyararo nemukugarisana zvakanaka. Zvakaitika hatisi kufara nazvo.
Saka zvipo zveChristmas zvamakanga muchida kupa vanhu ava zviri kupi? Muchaita sei nazvo?
Christmas gift hampers nechikafu chatangataunganidza chakakwanisa kuchengetedzwa. Tichazoita urongwa hwekuti tizokwanisa kupa vacho vatanga tichida kupa. Hatikanganiswe kuti kubatsira vanhu nemaitiro ezanu PF. Tichawana maitiro atichaita kuti vanhu ivavo vawane chikafu chavo nezvipo zvavo zveChristmas.
Avo vange vari mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva reUnity Day. Zuva iri rakatarwa sezororo zvichitevera chibvumirano chakaitwa pakati pemapato ezanu PF nezapu. Apo nyika ichicherechedza zuva iri nhasi, nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyaya dzokupodzwa kwemaronda akakonzereswa nezvakaitika panguva yegukura hundi. VaJoy Mabenge vanoti vaimbova vatungamiri venyika muchakabvu vaRobert Mugabe vakanyorerana chibvumirano cherunyararo namuchakabvu vaJoshua Nkomo, asi vaviri ava vakasiya vasati vagadzirisa matambudziko ange achikatarisana nenyika. Ngati nzwei hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya huye weStudio 7.
Unity Day zuva rekuyananiswa nekubatanidzwa rakakosha, asi dambudziko raapo rarekuti zuva iri rakaitwa muna 1987. Iko zvino taamuna 2021. Mukaverenga imi munoona kuti pakwana makore anokwana iwo 33 vacho vakatosainirana chibvumirano ichochi, vazhinji vacho kana kuti vese vave marinda vave pasi vakashayika vakatisiya. Asi zvakasainirwa chibvumirano ichochi, kunyanya kuurayiwa kwanga kwaitwa vanhu nehondo yegukura hundi kana kuti gukura hundi yakaitwa iyoyo yakauraya vanhu vakawanda chose kunyanya kumatebeleland kusanganisirana nekunana Midlands nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Nyaya iyoyo, maronda iyayo haasati apodzwa. Saka nyaya yatokosha pari zvino ingatove nyaya yekutoti pese panoitwa nyaya yekunzi paitwa zuva rekuyananiswa, zuva rekubatanidzwa Unity Day muzwa 22 December wega wega gore rega rega, mubvunzo mukuru ungatovepo ungave wekuti tave pati nenyaya yekuyananisa uyezve kupodza maronda kune avo vanogona kunge vachiri kunzwa sekuti nyaya iyi haisati yapera vakawanda chose vachine maronda vakawanda chose vachine kudzimbikana
munoona sei zviri kuitika kunere mapato anopikisa pavanenge vari kuda kuita zvirongwa sezvatakaona zvichiitika kuhaifiridzi nezuro tozotarisawo zviri kuitikawo kune avo vari mubato riri kutonga rezanupf apo vari kuitawo zvirongwa zvakadai asi vachibvumidzwa
nyaya huru yaakutonetsa zvakare izvi zvinyahuye yanyaya yekuti iko munyika munenge muchinzimo muri kuda kupembererwa zuva reyananiso muri kuda kupembererwa zuva rekuti vana vezimbabwe vange vachibatana vachishanda pamwe chete pari kuita dambudziko rekuti mapurisa anotongera sevha mapurisa anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani ingori nyaya yetsvimbo mugotsi kana ukangonzi uri webato rinopikisa zuro ndizuro uno takaona zvitenderedzwa pamasocial media kunzi mapurisa akandoparadza musangano wainge wakakokerwa nebato rinopikisa kuti vabatsire vakwegura kuti vabatsire harahwa nechembere kuti vabatsire vakweguru vedu nechikafu nezvimwe zvinhu zvakadaro izvozvo musangano iwo wakasvika ukaparadzwa zvine chisimba semaonero atakazviita asi vamwe vemusangano uri kutonga vanoita misangano iyoyo vachigovera chikafu ichocho pasina kana kumbonzi vanganzi vangaparadzwe musangano iyoyo saka izvozvo tikazvitora semucherechedzo semuenzaniso tinotoona isu kuti unity day rambovawo zita chambovawo churu chakapinda nyoka zvandinotofunga ini zvava zvekuti dai nyika yachizotarisa kuti kubva patakabva paunity day paya muna 1987 takatozomboita hurumende yemubatanidzwa tikazoita national peace and reconciliation commission nyika yatofamba zvinhano zvakawanda kubva muna 1987 kotadii kuti tati tambopodza tapomhodza tavhara chikamu chakavhurwa 1987 ichocho kuitira kuti nyika igogona kuzoti izoisa rimwe zuva zvakare reyananiso
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematokero enyika vajoe mabhenge vachitaura namavelas musanganyahuye westudio 7 vari muharare zvichakadero nyanzvi munyaya dzekubatana uye vachishanda nesangano retransitional justice working group in zimbabwe reverend dr remotsi vanoti nyaya yokubatana kwezapu nezanu muhurumende haisisiri nyaya ine chekuita nemararamiro evanhu uye zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kubva pakatanga zanu pf kusarudza pachayo mutevedzeri womutungamiri wenyika wechipiri
nyaya yokubatana kwezanu pf nezapu muhurumende yedu yemuzimbabwe kana munyika yedu yemuzimbabwe handifunge kuti inyaya ichiine nezvekuita nemararamiro avanhu vemuzimbabwe kana munyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwekuti zanu pf yakatanga kusarudza vice president wechipiri pachezvayo panze pokuti vati vanhu vechindevere vezapo vave ndo vanovapa munhu iyoyi chechipiri ndechekuti chinzvimbo chairman wezanu pf chaichiri chinzvimbo chinge chakachengeterwa munhu wekuzapo asi hazvichaitika izvozvo
sei izvi zvisati zvichaitika reverend motsi
nokuda kwekuti vatungamiri vaed varipo havana kuda kutevedze chibvumirano chekubatana kwakange kwaita mapato iwayo mairi saka izvozvi pari nhasi chibvumirano ichochi chasara pamapepa akanyorwa asi chibvumirano ichochi hachichateedzera tarisiro yekenge iripo kuvanhu vemuzimbabwe kana kuvanhu vechindevere vanove ndivo vekenge vakakanganiswa uyezve haina kumbogara yacherechedzawo kuti vanhu vechindevere vekenge vakanganiswa vakanga vari mavictims vekenge vari affected nenyaya yeguku raundi yacho vaifanira kunge vachiwanawo rubatsiro vachiwanawo zvinoita kuti vagamuchire nekuziva nekuona kuti zviro kwazvo gakava rekenge riripo rakagadziriswa kuzimi vanhu vakabatana pamwe chete naizvozvo tinongoziva taakutongoziva kuti zvasarira kuzanu PF nekuda kwekuti chibvumirano ichocho chakaitawo zvakare kuti vanhu vezanu PF vava vanokwanisa kugarisika muzvinzvimbo zvavo nepanyaya yematongerwo enyika nekuda kwekuti hapasisina vanopikisa vezvenyika vanovakanganisa nokuti ZAPU ndo yaikwanisa kuzviita izvozvo zvoga nekuda kwekutengerera bato raibva kuhondo renge rarwa na pamwe chete naivo uyezve zvakaita kuti uhore huve hunonyanya muno muZimbabwe nekuda kwekuti ivo vakuru vacho ivava vemuzanu PF nyaya yekutonga kwavanoita vanototi chinhu chedu zvinoreva kuti isu vaZimbabweans tiri vanhu vavo nyika ndeyavo uyezve upfumi hwese huri muZimbabwe ndehwavo naizvozvo uniti hapasisina ndosaka muchiona kuti kana usiri wezanu PF kana usiri pedyo navo haudye uyezve haurarame
ko iko kubatana kuripo here nai Reverend Moti vanhu vakabatana here
uniti chaiyo chaiyo hapasisina vanhu vechindevere kuno kumatebereland kana kumidlands havazive unit havazive even independent chaiyo nokuda kwekuti ZAPU chaiyo pacho zvayo mapropati aya akatorwa kudhara uyezve vanhu vezapu vakadzingwa muhurumende vakadzingwa musoja saka chachinhu chavo ivava vatongi vedu saka uniti chaiyo chaiyo isisiwo zvedu tinongotarisa nemaziso hatiione tinogara kuno kumatibhereland hatizvione zvese izvozvo
Reverend Dr. Ray Motsi vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wezanu PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Rinoti umwe murume wemuHarare Chichao naMupasiri vaenda kudare reConstitutional Court vachimhangarira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pekudoma kwavakaita vaPatrick Chinamasa semukuru naSachigaro weAir Zimbabwe achiti izvi hazvienderani nebumbiro remutemo. Mukroniko munyanyaya inoti vagari veBinga mudunhu reMatabeleland North nevamwe vagari veMuzambia vari kupinda nokubuda zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi izvo zvinotyirwa kuti zviri kuparadzira denda reCOVID-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pazvai vashamari veStudio 7 mose ndokwasai rakati basareni kuno tinofara chose ndinonzi mambo ndiri kuno kuWestern Cape ndoda kutaura ndakananganawo nehurumende yaMunangagwa please nyika ndedu tese vanhu haisiri nyika yako wega nefamily yako saka ndosunungurawo pevamwe vanhu maoko mavo kuti vanhu tiedze kugadzirisa zvinhu munyika tarisawo unotorarama kunge mhuka mukati memasango kunge tisingadi misha yedu asi tichida zvichikonzerwa newe aiwa dzora mwoyo wako uve munhu pakati pavamwana mudhara mugabe anga ari raiti zvakanyanyisa saizvi nokuti aiona kuti zvinhu zvikange zvanyanya kupisa aenda achinyevenusa zvimwe zvinhu manje woramba wakaoma mwoyo kudaro uri munhu werudzi kugadzirisa zvinhu mhani
mamuka sei kustudio 7 ndikumbira kuti mundibvunzirewo vananzi vakazembeka zembawo kuti inini ndakaapplya passport musi wa21 January 2019 passport yangu ikazoitora January 2021 apa vautaura nemari kuti mapassport ako expire after 3 years of which mabhodha akavharwa passport yangu haina kana kutomboshanda kana kudini ichasvika pakuexpire saka mari yangu yanoenda kabhadhara zvinozofambiswa sei
tiregei tiuye tiuye kuregista kuvhota tuda kuya kuregister kuvota tichifana kutsvaka chokubata dumbu kusvika mukomana apinda kuZimbabwe wese ngaakurudzirwe kuregister kuvota zvekuyambuka border zvisiri nyaya vanga vapedza maZimbabwe muno vasina mapepa vakaregister vasina mapepa vanga vapedza hazvisi zvinhu zvekusataura chaakutaurwa mazuva ndechekuti muZimbabwe wese handei tinovhota vakomana nevasikana tivhotere mukomana zvichapera zvedu zvekukwera tichigara munyika dzisiri dzedu izvi saka taregista kuvhota handei tinovhota vakauya ivavo vafangwa kutoongororwa kunzi varegista here ndopane aim yangu kuregista kuvhota nekubayiwa tobayiwa sei toita sei toda kuregista kuvhota
mwamuka sei vana vatamunuka wandi nedambudziko takarima kotoni tikaendesa mabhero tichinonzi marimu emangwana marimu emangwana marimu emangwana takutosvika muchristmas vana vanongodzingwa kuzvikoro hatina kana mari yataambowana iye zvino vatowanazve mari yekutitengera mafertilizer mishonga chichi iyi yatakarima tina kubhadharwa asi mari kotoni nongotobwa chienda kukotiko ukatengesera vamwe makambani asiri ekotiko panoto zvakashata watiitire chii edue vanhu vamwari vanhu vekoti kutinzwe urombo tipewo mari dzatakatengesa tipewo mari dzatakatengesa tibatsire vanhu vamwari
makadiko tokumbirawo kuti mufarise vana vangu vose viri mai nevana vake Doreni navana vake nevazukuru vangu vanatira nevana vavo vatambe Krisimasi zvakanaka ndiri kuuya kumusha kana ndauya ndoda kuona vaine mufaro ndini mbuya vavo mberi
Washamarari wose weStudio 7 ndinokumhoresai tanonoka wande Bracing Zuru Jonga Kandimire Michael Kariati Maveras Mushanganya ndinokumhoresai ndichiti muwe nekisimusi yakanaka ndichizoendawo kwaRusape kwandinoda kumhoresa mai wangu mbuya Makora nevazukuru wavo mai vanin'ina wangu mai Michelle tichawangana nemhuri yake mai Chiteka nemhuri yake ndozopindawo maRusape mutauni ndichi Moresawo sawira wangu tichaona Amosi chitorera ndichiti muwe nekisimusi negoreretsa muropa fatwe nashe ndinotenda uye ndinotenda vashamarari nenhau dzose dzamunotipa munotipa nhau dzemachokwadi muri kutaura nabvanyangu paPretoria po pamorereta paki ndinokutendai ndinokutendai uye ndoda kutenda wamwari nekumuchengetedza uko kwakandiita gore rino
izvi zvokurambidziwa kupiwa chikafu kwavanhu muhighfields hazvitishamisi igaro ziva kuti ZANUPF ndimakonese ndozviya zvatinotaurira vanhu kuti nyika munoti kwai nyika yakasunungugwa zivai bato rakakusunungurai kubva mumaoko avachena haina kusunungurwa nyika asi yakatorwa mumaoko mavachena kusununguka haina dai yanga yakasununguka maizoona here zviitiko zvakaita sezvizvi kuti munhu unoti iwe nhingiro yandikupei chiudye umwe munhu womhanya wauya akabata zvombo nemabaton stick achiti haufaniri kupiwa asi kuti ivo vakuru vadye makazviona kupi munyika yakasununguka nyika inonzi inokuzvitonga kuzere
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vatarisana nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 iri kukonzerwa nemhando yeomicron mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro chipiri vakaudza vagari vemuamerica kuti vasavhunduka vabiden vakati hurumende yavo yawedzera kurwisana nechirwere ichi vachiti hurumende yavo iri kutenga zvikwanisiro zvinopfuura mamiriyoni mazana mashanu kuti vanhu vazvivheneke covid-19 vari kudzimba dzavo tabata nyanzvi munezveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji pamusoro pezvakaziviswa nava Biden pamusoro pekurwisana neOmicron.
Chirwere cheCOVID-19 iye zvine izvi muno muAmerica chiri kupararira zvakanyanyisa chichitungamirirwa nechipandi cheOmicron. Omicron yapfuura Delta yatanga tichinetsana nayo mumazuva matatu apfuura aya. Zvaakuratidza kuti chipandi cheOmicron chiri kupararira kuita kamoto kamuberevere zvakanyanyisa zvokuti mumazuva matatu apfuura kupararira kwacho kwakwira zvakatunidzwa zvakanyanyisa chaizvo tingati zvikamu zvinosvika 75% in less than 48 hours. Kutaura kuti ndo chava chipandi chaakupararira kupfuura zvimwe zvipandi zvese zvecovid-19. Omicron yava iyo the dominant variant muromo America ndo yakupararira kupfuura zvimwe zvipandi zvese.
Zvimwe zvakataurwa nava Joe Biden nezuro pamusoro pekurwisana nechirwere ichi ndezvipi?
Zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden zvokuedza kurwisana nechirwere cheCOVID-19, vari kutiwo hurumende yavo ichatora matanho akati kukuti ekuwedzera. Chokutanga kukurudzira kuti vanhu vakawanda vaende vanobayiwa, kunyanya yavo vasina kumbobvira vabayiwa, uye zvakare kuti avo vakambobayiwa nhomba imwe chete kana mbiri vaende kunobayiwa maboosters, kuitira kuti masoja miri wavo ave ano ukwaniro hwokuti azokwanisa kurwisana nechipandi cheOmicron chiri kudai kutekeshera nyika yese. Chimwezve chakuru chikuru chaizvo chakataurwa nemutungamiri wenyika President Biden ndechekuti icho hurumende yavo ichawedzera nzvimbo dzekuti vanhu vanoda kutestwa kana kuti vanoda kuongororwa kuti vane utachiona here dziwedzerwe dziwande. Kupamhidzira nzvimbo idzi ndo chimwe chechipiri chavari kuita, uye zvekare vachaitawo kuti vanhu vawane mukana wokuti vahode kana kuti vakumbire matesting kits kana kuti mbuva dzeongororo dzokuti kana uchida kuzvitesta uri kumba unonyorera kana kuti unoapplya online padande mutande rehurumende wokutumira testing kit kumba kwako kuitira kuti uzviteste ikoko. Aya marapid test kits anobatsira kuti uone kuti une utachiona here kana kuti hauna nenguva chimbi chimbi muchidimbu cheawa chatingati in less than 15 minutes.
Dr. Guni, kuti vanhu vazvivheneke vari kudzimba dzavo kunobatsira sei mukurwisana nechirwere ichi?
Izvi zvinobatsira zvikuru kwazvo, kunyanyanya kana muri kuda kuenda kumagungano kana kuti muri kuda kushanyirana nehama mungava makabayiwa, kunyanya kana muchinosangana nevamwe vasingazivi kuti vakabayiwa here kana kuti havana. Zvakakosha izvozvo kuti unge waziva, ukatestwa usati waenda ukaona kuti aiwa hauna utachiona, unoenda uchiziva kuti panguva idzodzo uri safe, wonozvibatawo uchizvichengetedza uku kwaunonga usangana nehama dzako. Zvimwe chetezvo zvinochida kuti munhu wese ange achiita. Asi tinodaira kuti kunyange zvazvo hurumende yava Biden yakapa announcement iyoyi, urongwa uhu hwematesting kits huchatanga mwaka unouya kana kuti gore rinouya, mumwedzi waJanuary, mwedzi wandira wegore rinouya. Zvinoreva kuti pachoda kumbogadziriswa kuti vanogadzira makitsi acho agadzirwe, uye pazova neurongwa dzatingati logistics dzekuti ungaendeswa sei, angaendeswa sei makitsi aya kuhurumende dzematunhu nekumatunhu akasiyana kuitira kuti vanhu vazokwanisa kunge vachidziwana.
Tanzwavo zvakare kuti vaBiden vanodavo kushandisa mauto mukurwisana nechirwere ichi. Izvi zvinofamba sei, Dr. Guni?
Hurumende yavaBiden yabvuma kuti iye zvino zvitava muhondo, yatova hondo nechirwere cheOmicron, zvekuti iye zvino izvi vaBiden vakataura kuti vachatumira mauto anoziva nezveutano kana kuti vePublic Health Service nemasoja anoita zveutano kuti vanobatsira muhurumende dzematunhu kubatsira kuongorora pamwe chete nokubaya vanhu kuti tive nevanhu vakawanda vanobayiwa munguva imwe chete, uye vanoda kunge vachiongororwa vane mukana wokuti vaongororwe kuti vane utachiona here kana kuti havana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Yevai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.